vachitaura nhasi pamurombedzo pazvimba mudunhu rematonaland west vamunangagwa vati vashamisa hapane hwekufunga kuti vakapusa nekuvarega vachitaura nekuita zvavanoda munyika vamunangagwa vati vakaunza nguva yejekerere munyika vashamisa yavanofanirwa kuremekedza
voita zvenyu zvisakanzwa munozoitai nemaguta zvepositionskimu yedu maguta manje moita misikanzwayamadhasi kuona muri kuitai kusungunuka idemocratic space iri mukati menyika ino democratic space yataita create yokuti vanhu vanoita misikanzwa vanoita takangotarira takangotarira asi vakazofunga kuti kutarira takanyarara kupusa kwete
vamunangagwa vati munyika makaita sarudzo dzakanga dzine runyararo uye vakakunda nekudaro vanofanirwa kuremekedzwa nevanhu vose kusanganisira nhengo dzemdc inotungamirirwa navachamisa vatiwo nhengo dzemdc dzicharamba dzichiburiswa muparamende dzakataremekedza nekusimuka kana ivo vamunangagwa vaenda kuparamende uko vati vacharamba vachienda
musuno paipuwa budget head of state ndopinda voramba kusumuka murayiro unoti kana head of state apinda ndosumuka ivo voramba nokuti kwai hakuna head of state speaker akati get out vakabuda ndicharamba ndichingoenda kuparamendi ikoko vakazosumuka vachingobudiswa tichitoenda paramendi yedu tichingotonga vachingobudiswa
mashoko avamunangagwa aya atsigirwa nemumwe wevateveziri vavo vakonstantino chiwenga avo vati vachamisa mutanzi wenhema uyo ari kurota achitonga izvo vati zvisingazoitika nekusingaperi
saka hapana anofanirwa kungorota kuti mangwana zvichaita kwangu kana zvingadai wedza munhu ari muopposition wedza ari kupi tiri kutaura kuti shumba murambwi vanogara varipo nekuti muzodziwa wamambo zvivo vakasarudzwa kuti vavepo saka musafungire kuti zvikadaiwo nekunga makore akadaiwo zvedu zvinenge zvanaka ndichapinda hapana nzvimbo hapana pekupinda
vamunangagwa vati bato ravo richashandura mitemo muparamende kuti vaite zvavanoda sezvo vane nhengo dzinodarika zvikamu zviviri pazvitatu
Over two-thirds majority in parliament. We can pass any law we want in parliament.
Asi mutauriri wemdc vajekof makume vanoti bato ravo harisi kuzoshayiswa hope nekwavanoti kuhumana kwevatungamiri vezanupf vaviri ava sezvo vana vezimbabwe vari ivo vanosarudza mutungamiri avanoda kwete vamunangagwa kana vachiwenga
hakuna dhemokirasi yakaunzwa navamunangagwa vamunangagwa navachiwenga makurukota eudzvanyiriri zimbabwe yose yotambura hazvibetseri kutyidzira vachamisa kuda kutyidzira mdc kuda kutyidzira vazhinji vezimbabwe chisingaperi chinoshura chamhara chete kubva kwavari ikoko nepawa yavakatora yemusengabere
mutungamiri wenyika vashamisawo vanhu vakawanda apo varumbidza vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe avo vavati vari kurwara vari kunyika yesingapore vachiti ndibaba venyika vamunangagwa avo vanga vachichengetedzwa zvakasimba nemauto vasvoropodza vebhizimisi vari kukwidza mitengo yezvinhu vachiti vose vari kuramba kuderedza mitengo vatatorerwa marezinesi musangano wanhasi ndiwo wekutanga wekutenda vanhu nekuvhotera bato rezanupf musarudzo dzadarika ndakamirira studio 7 pamurombedzi kwazvimba ndini apa achigoriwa